ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na uzedu za nasi chita tumbuzi 21-2018. Commission iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa 1 ya mavhuvhu pakapfuurwa vanhu vatanhatu yotanga kunzwa humboo mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitumira gweta ravo.
Studio 7 inobatana neMedia Center mukuita hurukuro kuCrown Plaza muHarare kuzeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatora mhiko. Pane zvichachinja here? Hurukuro iyi inotanga nenguva dza 6:30 manheru ichipera na 8:30 manheru.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvonyunyuta nedanho rehurumende yeSouth Africa rekuda kuramba kupa magwaro ekuzvarwa kuvana vane vabereki vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vedzimotokari vanoti mafuta ekufambisa dzimotokari ave kunetsa kuwana kune dzimwe nzvimbo. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vanoti vane chido chekubatsira vanhu vemuZimbabwe mune mabasa avari kuita. Munhau dzemitambo chikwata cheFC Platinum FC Platinum chotamba neHighlanders mumakwikwi eCastle Premier Soccer League. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya yehurumende yeSouth Africa yekuda kuvandudza bumbiro remutemo kuti isape magwaro ekuzvarwa kana mabirth certificates kuvana vane vabereki vasiri zvizvarwa zvenyika iyi. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 15460 ne 13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.